ndaka ita kuno ku America ndakauya ku conference yanda ndako kwao ane best diplomat of the United Nations aim yao vaita kubata ma influencers munyika dzakawanda. It's more like an advert kind of stuff. So ndaka banda ita process yangu then I got my acceptance letter tikabanda uya kuno.
Manga makawanda zvakadii uyezve kune dzimwe nyika here dzemuAfrica dzangadzine nhumwa dzangadziri pamusangano uyu?
Kwangu ine vanhu vakawanda imbuso ndakatona kuti kwangu ine mamwe maminista ekune dzimwe nyika anga atoriko nemamwe marepresentatives mamwe mahuman rights representatives. Kwangu ine vanhu vanga akawanda more than 38 countries vanga variko vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries na pana Sweden. Kwangu ine vanhu vakawanda.
Nyaya dzanga dziri kuzeiwa pamusangano uyu dzanga dziri dzei?
Conference yakanga iri kubata topic ye climate change and mamiro yekunze neasi mitigation. Vachingotaura kuti izvinozve it's more like vanga vachitaura nyaya kuti izvizvi kune nyika dzisadziri kuudziri kuafectwa neglobal warming. Tingaita sei kuti nyika imwe nyika iri nani vamwe vachitaura nyaya yekusima miti vamwe vacho? Yanga ingori more discussion yekungoita kuti vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze weather change.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipihwa mubayiro nenama wekunge makaita mitambo kana kuti maskits akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiro uyu?
Mubayiro uya wakauya sesurprise dora chopa because ndandisina kuutarisira zvegore rino. Ndaingoti amen even kuenda kumawadzi ndandisina kutombokwanisa kuenda because ndaingoti ndandisina tarisiro yekuhwina dora chopa. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa ndomwana ukamupa switch ane energy yekuti even ukamutuma anything anonga akumhanya chinoita. Saka zvakaenda kunondi zvakanondipa mahlanguzani muchidhebere ndakabva ndaenda kunosimudzira.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo, imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskits nezvimwewo zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngaba saita nezvemitambo kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane internet, kwaane social media, taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwangusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo, vanhu vaingoda kuita mitambo mumarodhi kuti vabhadhare. But now taane maonline platforms anotibhadhara either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unonga ukwanisa kuwana mari through mumhepo imomo, vana YouTube, vana Facebook. Saka tiri kutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarinda riri mawe tishanda. Ukangotanga mitambo yauya womeka sure kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook, unotogona kutowana wakamugove kako kekuti unokwanisa kurarama zvakanaka. Ende chazvakanakira maus madoras